Gweta rinorwira kodzero dzevanhu nevatapi venhau vaChris Mike vaudza musangano wekupera kwegore unoitwa nemasangano anomirira vatapi venhau pasi pesangano remedia Alliance of Zimbabwe MAZ kuti vatori venhau vakawanda munyika vari kutadza kushanda zvakanaka sezvo vachiri kumbunyikidzwa nevane masimba munyika. Vati chinosuwisa ndechekuti izvi zvinoramba zvichiitika kunyange hazvo hurumende yakabvisa mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act iyo yaishandiswa kumbunyikidza vatapi venhau.
Nokudaro nhasi tiri kuti tinotarisira kuti hurumende nevari kuparamende vachateererawo nyunyuto dzinobva kuri vatapi venhau nevamwe vanoita mabasa ekodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo rinopa kodzero dzevanhu kuvanhuwo zvavo nekuvatapi venhau. Nokudaro pakaita nguva dzekuti kune vanenge vachinyunyuta vachititambunyikidzwa, hurumende inofanira kuti inyatsoteerera zvakanakisisa nekugadzirisa pane pasina kumira zvakanaka.
Vamhike vatiwo zviri kubuda mutsvakiridzo yavari kuita zvinoratidza kuti vatori venhau neveruzhinji vari kuda kuti mitemo mitsva yakaita seFreedom of Information Act neZimbabwe Media Commission Act ikwenenzverwe. Vamhike vatiwo pachine mitemo yakawanda iri kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau.
Zvakare vari kuti imwe mitemo ichiripo yakaita se Criminal Code kana Criminal Law Codification and Reform Act ichiri kushandiswa nevamwe mapurisa nevamwe vane masimba kudzvinyirira vatapi venhau.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvari Justina Mukoko vaudzawo musangano uyu kuti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu vachiti hazvibatsiri kuti hurumende ienderere mberi nekuumba mitemo yakaita sePatriotic Act nePrivate Voluntary Organizations Amendment Act sezvo zviri pachena kuti mitemo iyi haisi kudiwa neveruzhinji. Vatiwo mitemo iyi ichakanganisa zvikuru mashandiro evatori venhau nemasangano anoshanda akazvimirira.
Saka tiri kuona kuti kana chisungo ichi chikaita mutemo zvichanetsa kuti masangano akazvimirira nemasangano evatori venhau akanyoreswa sematrust zvichifanetsa kuti vashande zvakanaka. Zvinova zvatinoramba tichitaura kuti nzvimbo yekushandira inenge yanzidzikiswei zvakanyanya zvinenge zvaakuita kutidzipa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muMazi vaNigel Nyamutumbu vatiwo mumwe mutemo wavasingafare nawo mutemo wakasainwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura weData Protection Act vachiti ndemimwe yemitemo inokanganisa mashandiro avo.
Isu mufungo wedu uri pakuti izvi zvafanana necriminal defamation inova iyo yakabviswa pamurao pamutemo wenyika neconstitutional court yedu nedare guru redu munyika.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vaudzawo musangano uyu kuti havana zvavangataura pamusoro peData Protection Act sezvo vatiwo mitemo vachiti vanhu vangadai vakataura nhunha dzavo paiumbwa mutemo uyu.
We are wasting time debating that because it's now in act. Tingadai takadebata before.
Vatiwo hurumende yava munangagwa inoteerera zvichemo zvevanhu vakati izvi zvinoratidzwa nekushanda kwayakaita nemasangano ari muMazi pakuumba mitemo yakaita seFreedom of Information Act pamwe neZimbabwe Media Commission Act. Vatiwo Mazi haifaniri kugara ichingochema-chema sekuti hapana zviri kuitwa nehurumende vachiti kubvira papinda hurumende yavo panyanga yakavhura masaisai ematerevhizheni nemaredhiyo vachiti vamwe vacho vakapiwa marezinesi vari kutadza kuenda pamhepo. Vati pamakambani matanhatu akapiwa marezinesi eterevhizheni maviri chete ndiwo achakwanisa kuenda pamhepo uye vachatorera mamwe mana avasina kudoma nemazita marezinesi. Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Media Commission vaJasper Maposa vaudzawo musangano uyu kuti vakapa marezinesi 100 nomwe nemasere ekudhinda mapepanhau nenzira dzakasiyana-siyana asi makambani mazhinji ari kutadza kutanga basa nekuda kwekushaya mari. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti makambani aya anoda rutsigiro rwemari. Asi vamhike vati makambani aya haafaniri kutorerwa marezinesi asi kuti anofanira kutsigirwa nemari nehurumende.
Kune vazhinji vari kutadza kufambisa mabasa asi kurudziro yedu ndeyekuti sezvo bumbiro remutemo richiti media kana kuti vanofambisa mashoko vanofanira kushanda vakasununguka. Hurumende ine basa rekuona kuti chokwadi vanoita mabasa ekutepfenyura nekufambisa mashoko vapiwa zvikwaniso, vanobatsirwa kuti vafambise basa iroro mberi.
Mutemo haubvumidze makambani ekutapa kana kutepfenyura nhau kuti atsvage mari kunze kwenyika, uye mazi inoti mutemo unofanira kurerutswa kuitira kuti izvi zvikwanise kuitika. Inotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunobatawo makambani enhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.